Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 16/2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Africa inohamba ichitaura nguva nenguva musine nguva kuti zvirango hazvina kodzero, zvirango zvakatemerwa naZimbabwe ngazvidziiswe. Tinotarisa kuti panenge pakaita gungano rinoita seUS Africa Leaders Summit, ngavateerewo kutaura kweAfrica.
Hurumende inoti inotambira nemufaro kurudziro yasachigaro veAfrican Union uye vari mutungamiri weSenegal vaMacky Sall yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica zvibviswe. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubazi rehutano mubhajeti regore rinouya. Tichatarisawo mutambo wekurwira menduru yebronze kumakwikwi eFIFA World Cup 2022 ari kutambirwa kukata pakati peCroatia neMorocco mangwana. Iriyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro veAfrican Union uye vari mutungamiri weSenegal vaMacky Sall nezuro vakakurudzira kubviswa kwezvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica, vachiti zvirango izvi zviri kuramba zvichikanganisa vana veZimbabwe. VaSall vakataura izvi kumusangano weUS Africa Summit, apo vaitura zvavaiti zvinetswa zvinoda kugadziriswa kuitira kuti kudyidzana kweAmerica neAfrica kubudirire mune ramangwana. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti hurumende yeZimbabwe inotambira nemufaro kurudziro yavaSall iyi. Musangano uyu wakatanga muWashington DC nechipiri uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukokwa nenyaya yezvirango zvavakatemerwa neAmerica. Asi vainge vakamirirwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava kumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 navamangwana pamusoro penyaya iyi.
Tinoti Africa inohamba ichitaura nguva nenguva musine nguva kuti zvirango hazvina kodzero, zvirango zvakatemerwa naZimbabwe ngazvibviswe. Tinotarisa kuti panenge pakaita gungano rinoita seUS Africa Leaders Summit, ngavateerewo kutaura kweAfrica. Zimbabwe yakataura, SADC ikataura, Africa yese yataura kuburikidza nachairman wayo. Saka kungangova kusindimara nemwoyo mukukutu kuti munhu asanzwa zvinenge zvichitaura zvizvarwa zveAfrica zvese.
Sika America nedzimwe nyika dziri kuti pane zviga zvinofanira kugadziriswa neZimbabwe kuti zvirango izvi zvibviswe. Sei hurumende yeZimbabwe isiri kugadzirisa zviga izvi?
Hurumende yeZimbabwe nevana veZimbabwe vakapiwa kuzvitonga kuzere gore ra1980. Zvinoreva kuti kuzvitonga kuzere kunoreva kuti hautemerwe chiga noumwe munhu, hautemerwe zviga neimwe nyika, kuzi hamusi pasi pedzimwe nyika, muri pakusipa kuzvitonga kuzere. Saka kuna nyika ine kodzero yokutemera Zimbabwe chiga chipi nechipi zvacho, chingava chemuhlovo upi kana mutovo upi. Nokuti tikatarisa chidzokera kumashure mugore ra2008 pane vakaidza kuti zviitwe kubudikidza neUnited Nations. Zvinova ndo mashandisirwo anoitwa nyaya dzacho kana pasvika pakuti pane nyika yacheyama pfuura kune dzimwe. Zvakaenda kuUnited Nations, United Nations ikazviramba ikaona kuti hapana kodzero kuti Zimbabwe iiswe pasi pezvirango zveupfumi. Asi vakaenderera mberi vachiisa Zimbabwe zvirango zveupfumi kunze kweUnited Nations, zvinova zviri pamurao wenyika dzepasi rose. Saka nekudaro zvirango izvi hazvisi pamutemo, zvirango izvi ndezveutsinye, zvirango izvi hazvibatsiri. Zimbabwe inoita zvinhu maererano nebumbiro rayo remutemo unonzi Constitution, kwete nezvinotaura dzimwe nyika. Gore lino tikaterera zvaita America seZimbabwe chaita zvinoda America. Mangwana toterera zvinoda China. Kusera mangwana toterera zvinoda South Africa. Kuti zvinotevera toterera zvinoda kana kuti Russia. Ko isu sezvaro zveZimbabwe chazvaita riine zvatinoda.
Vanga vari munyori mukuru mubatsira zvekuburiswa kwemashoko vaniki mangwana vachitaura namavhilasi musanganya uye westudio 7 vari parunare muHarare. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubazi rehutano mubhajeti regore rinouya. Vachiti mari yavakapa bazi iri inosvika $473 billion yemari yemunyika pamwe neUS $213 million yavanotarisira kubva kumasangano anopa rubatsiro inokwana pane zvese zvinodiwa nebazi iri. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Muzvinafundo Ncube vataura mashoko aya vachipindura nhengo dzeparamende mudare renational assembly nhasi. Idzo dzange dzichida kuti bhajeti rehutano riwedzerwe zvichiti zvino hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika.
I don't think we have room for maneuver here. Let's just work on disbursement so that the ministry can
chikwanisi kuwedzera mari, asi tinofanira kugadzirisa nyaya yekuti vawane mari yavo nekukasika sezvinoita mamwe mapazi akaita sere kurima nerekutakura kwezvinhu.
Vati mari inowana bazi iri kubva kuhurumende nemasangano anoshanda akazvimirira yakawanda chose uye vakaona kuti bazi rehutano haritori mari yose kubazi ravo sezvo richinyanya kuda kushanda nemasangano anopa rubatsiro uko rinowana madhora ekuAmerica.
At the same time you have competition between donor funding.
Pane makwikwi pakushandiswa kwemari yekunzi nemari yemuno zvekuti tinoziva kuti pane zvimwe zvirongwa. Vashandi vebazi iri vanoda kushanda nemasangano anopa rubatsiro nekuti vanenge vachipiwa mari.
Vaendera mberi vachiti bazi rehutano rinofanira kushanda nesimba kutsvaga mari kubazi ravo vachiti mapazi akaita serekurima nerekutangirwa kwezvinhu anopedza mari dzese dzaanopiwa mubhajet nekuti anoshanda nesimba. Asi vamwe vakaita semumiriri wemberengwa North vatafana naZhou veZANU PF vaudza muzvinafundo Ncube kuti vanofanira kupa mapazi mari dziri mubhajet nekuti kutadza kuita izvi kuri kudzorera zvinhu kumashure. Mumiriri wemabhuku vaJames Chidakwa veCitizens Coalition for Change vatiwo vaNcube vanofanira kupa bazi rehutano mari yakawanda vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika. Muzvinafundo Ncube vaudza nhengo dzeparamende idzi kuti vari kuona kuti zvipatara zvakazvimirira kana kuti maprivate hospitals zviri kuwanda munzvimbo dzese munyika uye vachaita urongwa hwekuti zvipatara zvehurumende nezvipatara izvi zvishande pamwe. Vatiwo zviri pachena kuti mamwe mapirisi anotengwa nehurumende kuendeswa muzvipatara zvayo anotsakatika nekukasika achienda kuzvipatara izvi. Mutungamiri wesangano ravana chiremba vanoshanda vakazvimirira Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti kune uori muzvipatara zvehurumende uye mapiritsi nemumwe mishonga iri kutorwa muzvipatara izvi ichitengeswa kwakasiyana-siyana.
Saka izvozvi zvinokonzerwa nepoor management iri kuitika mainstitution kugarisa pazvigaro pevanhu varimo imomo mumahospitals emapublic hospitals.
Hatina kukwanisa kunzwa kubazi rehutano sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mari yakapiwa kubazi rezveutano ye $473 billion yemadhora emunyika inoita zvikamu gumi nechimwe zvebhajeti rese re $4.5 trillion iri kutarisirwa kushandiswa nehurumende gore rinouya uye nhengo dzeparamende dzange dzichida kuti muzvinafundo Ncube vawedzere bhajeti rebazi rehutano iri kusvika pazvikamu gumi nezvishanu sezvinodiwa nechigaro cheAbuja Declaration. Zvichakadai, National Assembly inotarisirwa kupasisa bhajeti ra-2023 nhasi yoriendesa kudare reSenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Kanzuru yaharare yaparura chirongwa chekuti vagari vakwanise kubatsirwa nekanzuru pamwe nekubhadhara mitero padande mutande vachishandisa nharembozha dzavo kana kuti mobile application inonzi Taura Harare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Guta reHarare rakabatana nesangano recombined Harare Residents Association, CRA, kuumba mobile application iyi, iyo inonzi iri kutarisira kusimudzira mafambisirwo emabasa nekanzuru, kana kuti inonzi pachirungu service delivery. Vachitaura apo vanga vachiparura chirongwa chekushandisa umhizha hwenharembozha uhu hwetaura Harare, kanzura veward 7, vahepmo gotora, vanovasachigaro wekomiti inoona nezvekuburitswa kwemashoko mukanzuru yeHarare. Vati vanofara zvikuru kana vachikwanisa kurerutsira vagari.
Nangwa cheapplication ichi ndechekubatsira vagari veguta. Vachabatsirikana nenzira dzakawanda. Chokutanga, vanhu vachange vagona kubhadhara mitero yavo kuburikidza neapplication iyoyi. Eti vanogona kubhadhara vari kunzvimbo dzavari. Zvechipiri, kana munhu akada kuziva kuti ndine chikwereti chakakura sei kuguta reHarare, anokwanisa zvakare kubvunza kuti chikwereti changu chakamira sei kuburikidza neapplication iyoyi. Zvekare, kana kana ine information yaangade kana kuti zvaangade kuziva zviri kuitika mukati meguta, akukwanisa zvakare kuwana information.
Vagotora vati izvi zvichabatsirawo kuti kanzuro ikurumidze kugadzirisa matambudziko anenge achisangana nevagari.
Injiniya mumwe nemumwe ngatimboti ndiwo kuvhura paanongowana information kana kuti meseji yekuti kuavhunde kune paipi yatsemuka murodhi yakati, akutoita zvokuti amhanye chipakapaka kuti anogadzirisa nokukurumidza. Zvakuda kuti maresponses edu akukwanisa kuatendwa nekukasika. Information yakusvika kune vanoitima service providers emukanzu.
Mukuru wetra vaRuben Akili vatsigirawo vachiti donzvo remushandira pamwe uyu nderekusimbisa ukama pakati pevagari nekanzuro yavo pamwe nekuvhura mikana yenhaurirano dzakasununguka.
Nechinangwa chekuona kuti vanhu vakwanisa kuona mukana pa nyuto dzavo kana kuti zvavanenge vachisangana nazvo maringe nekuwaniswa kwemabasa kana kuti service delivery yatinopiwa nekanzuro. Saka naizvozvo mobile app iyi tingati chimwe chinhu chakanyanyoitunzwa ndechekuti painge pasina mikana yekuti vanhu vanokwanisa kunge vachive vanotaura tingati zvichemo zvavo. Saka zvichemo izvi kana kuti tingati atingati maservice delivery reports mobile app yave kupa mukana wekuti vanhu vanokwanisa kunge vachive vanotaura nyunyuto dzavo. Vadzitaura kudaro zvakare vachive vachinove vanopiwa pachinge inonzi reference number yekuziva kuti chinhu chandava ndinotaura kana chandava ndinokomplena ichi charekodwa, uyezi vachikwanisa kudzwazuru chironda kana kuchitevera kuona kuti zvaipi.
Vachitaura neStudio 7 vaGift Marimo vanoshanda nekambani yeCodel inova yakagadzira mobile application iyi vati chinangwa chavo ndechekubatsira guta reHarare kuitira kuti vagari vakwanise kuwana zvavanotarisira kukanzuru nenguva uye vari chero kwavari, kusanganisira kuzivisa kanzuru matambudziko anenge avawira kunzvimbo dzavanogara, kuziva kune makirinika ekanzuru, kubhadhara mitero pamwe nekuwana rumwe ruzivo rwakasiyana siyana rune chekuita neguta reHarare.
Isoftware takagadzira kuti batsire City of Harare kuinenza service delivery. So chekutanga inenge ichibatsira maresidents kuti vaone mukana wekubhadhara mabills avo zviri easy. Toda kuti tirimove congestion inenge ichiitika kusity hall. Chechipiri chinova chakanyanya kukoshesesa chakaita kuti applications dzakadevelopa ndechekuti toda kuita toda kuti tiite service delivery iwedze.
Mobile application yeTaura Harare iyi iyo yave kutoshanda pari zvino iri kuwanikwa panharembozha dzinoshandisa software yeAndroid, asi paine tarisiro yekuti ichavandudzwa kuti iwanikwe pane dzimwe mhando dzakadai semaiPhone. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America iri kuda kuti chimwe chizvarwa chayo chaive muchiuto chiri kuAustralia chidzorwe kumusha mushure mekusungwa nemhosva yekupa zvidzidzo zvekutyaira ndege kumauto eChina. gweta ra Daniel Dagan rati mosva dzari kupomerwa dzine chekuita nezvematongerwo enyika uye Australia inofanirwa kuramba chikumbiro chekuti aburitswe munyika iye. Mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa vakatarisana nekusarudzwa zvakare semutungamiri webato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC, kunyange hazvo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori. Nengo dzeANC dzinodarika zviuru zvina dziri kutarisirwa kuvhota pamusangano wemazuva mashanu webato iri uri kuitirwa pedyo neJohannesburg. Paita ropa rakaipa pakati pevagari vari munzvimbo dzakaganurana nenzvimbo dzinochengeterwa mhuka nevanochengetedza mhuka zvichitevera kufa kwemumwe murume nekurohwa achipomerwa mhosva yekuvhima zvisiri pamutemo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
VaElvin Gondogoto vakafira kuchipatara chemukaroi mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanochengetedza mhuka veAfrica Parks kuSiyakobho masvondo matatu apfuura. Zvinonzi vanhu vana vakaita vaGondogoto vakafira mberi hapana zvavakaitwa, izvo zvakapa vamwe vagari hasha dzekunorova vanochengetedza mhuka ava ndokusungwa. Baba vemufi vaRonald Gondokoto vanoti mhuri yavo iri kurwadziwa zvakanyanya vachiti mwana wavo akaurayiwa semhuka asi vakamuuraya havana kusungwa. VaGondokoto vanoti vashandi veAfrica Parks vanokoshesa kodzero dzemhuka kudarika kodzero dzevanhu. Mumwe mugari wekuSiyakobho asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo achityira upenyu hwake anoti vanochengetedza mhuka ava vari kushungurudza vagari vari kushanda pasi pechibvumirano chavakaita neZimbabwe National Parks kana kuti Zim Parks munzvimbo yavo sezvo pakutanga zvanga zvisina kudaro.
Pane kakusawirirana kekuti ava vezvemutemo vane pavanoshandisa masimba avo zvakanyanyisa zvisiri mumurau zvokuti vanosvika pakurova. Tinofungidzira kuti vagari venzvimbo nevatungamiri vedu vari munharaunda, masabhuku nemadzimambo vanofanira kugara musangano votsiura veAfrican Parks masimba avanoita akanyanyisa kuzosvika pakuzouraya munhu kana kurova munhu zvakaipisisa.
Mumwe akasungwa mushure mekurova vanochengetedza mhuka ava vaSamson Chirera varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti nyaya iyi ichiri kumatare edzimhosva. Mutauri webazi reZim Parks vachinashe Farao vabvuma kuti vaGondokoto vakafa mushure mekusangana nevanochengetedza mhuka vachiti havana kurohwa asi kuti vakanyura mumvura mushure mekuda kutiza vanochengetedza mhuka.
We can confirm an incident in Matsadona. It was a tragic event.
Tinobvuma kuti pane munhu akafa kuMatsadona. Tine urombo zvikuru asi munhu uyu akazvikanda mumvura mushure mekusangana nevashandi vedu vanochengetedza mhuka.
VaFarao vanoti vamwe vashandi vavo vakarohwa nevagari kunyange vainge vakapakatira pfuti zvavanoti zvinoratidza kuti vashandi vavo vanoda runyararo nevagari. VaFarao vanoti vanokurudzira kuti vagari vabatsirane nevashandi vavo mukuchengetedza mhuka.
But we are encouraging communities.
Tiri kukumbirisa kuti vanhu vemunharaunda vashande pamwe chete nevashandi veParks pasina bongozozo.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti makambani ari munyaya dzezvezviwanikwa haachakoshesa upenyu hwevanhu.
Upenyu hwemwana wemuZimbabwe iko zvino hauchakoshi, especially tichitarisa mirizhonga iri kukonzerwa nemakambani. Vanoita sekuti vane residence rekuita zvavanoda kutyora kodzero dzevanhu, hapana zvavanoitwa. Saka mitemo yacho iri kunyanya kuprotekta makambani ichisairira macitizens kumhuka.
Kurohwa kwevagari vanochengetedza mhuka kunonzi kuri kuitika kunyamakate kuvagari vari munzvimbo iri pedyo neKariba Game Reserve. Ambuya Maidei Chundu vanoti vari kushungurudzwa nevashandi vekambani yeInternational Anti-Poaching Foundation ava vanonzi vakamborova mumwe murume wechidiki akafa kutanga kwegore rino asi hapana zvavakaitwa.
Vanhu ava vakanikira vari kurova vanhu pane mwana wakarova nokuhotera uku mukomana mudiki wakambaka mchera ruoko wakaruwa mkoma na mkuru akaenda mkadu wake akafa
hachila kukwanisa kuchaura neno makamba na aluchengeteza muka aya sezo wakuru wawo wanzi wano gara kunze kwenyika hachila kuwa na uwanduwe wano wakafa nekuda kwe kuruwa newa shandwe makamba na aluchengeteza muka pasi peche vumelano che zimpax sezo wafara wawati ya wana uwandu uu hachila kukwanisa kubata mchauri wema pulisa munyika assistant commissioner po nyati kutitinzi kwe kutinyaya ziliku mangaru wakuma pulisa zekunye sana kwe wakari wanuchengeteza muka zaka wandao shakadi uyeze kuti wano walikusungwa wachizima zirikunze kwe mchemo waka wandao shakadi njaka mira studio 7 mchinoi ndini Nunura Ijena.
Tombo tarusa zirikuitika kumakwikwi eWorld Cup kuQatar. Apo makunda nemakwikwi emutambo wenhabvu wepasurothe weFIFA World Cup 2022 ave kusvika kwamvura yacheka makumbo kwakare kuQatar, Morocco iyo yakatsimudza mureza weAfrica mushure mekuve nyika yekutanga kubva kuAfrica kupinda masemifinal remakwikwi aya iri kusangana mangwana neCroatia vachirwira menduru yebronze. Finali iri konesvondo pakati peArgentina neFrance iyo yakatora mukombe uyu muna 2018. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muongorori wemutambo wenhabvu vari zvakare murayiridzi wenhabvu vaJona Masia.
Makwikwi achange aripo pakati peMorocco neCroatia mangwana achange ari makwikwi akasimba nekuti timu mbiri idzi dzine nhoroondo yekutamba mutambo zvakasimba. Mukatarira Croatia yakatombodhonza kubva kuWorld Cup yakapfuura iyo ikazohiwa zvayo papa mafinal spekupedzisira neFrance, asi itimu yakasimba zvikuru ine vatambi vatingati vane experience yakawanda. Mukatarira vana Modric vachikontrola midfield, vana Perisic vachikontrola kwetinoti kuattack kumberi kuleft side, nedefense yavo na Lovren.
Kokumoroko huku wa Masia,
Morocco mukatara yakarongwa zvakanaka chaizvo, ine vatambi vanogona kutamba. Tarai muone goalkeeper wavo Bono haunobata, vana Ziyech, vana Hakimi. Saka tingati mutambo uyu mutambo unenge wakaoma, unotoda vanoshandisa pfungwa kuti vangadya imwe timu sei. Asi ndona zvangu Morocco ichibudirira pamutambo uyu.
Iko kushika kweMorocco pa kuti inge ichirwira menduru yebronze zvakakosha zvakadi kuAfrica.
Kupinda kweMorocco mumasemifinals uyezve nepava kutambira kuti vagone kuwina kana bronze zvakakosha zvikuru pamusoro penhabvu yemuAfrica. Mukatara Africa ine vatambi vepamusoro, asi nekuda kwekuti Africa inotarisirwa pasi, vatambi vemuAfrica havambonyanyi kusimudzirwa nekuti hapanawo timu yeAfrica yanga yambosvika kumberi mberi uko kana tichitarisa makwikwi eWorld Cup. Saka Morocco yaita chinhu chinosimudzira nyaya yebhora muAfrica uye kusimudzira vatambi vemuAfrica zvokuti tinogona kuona kuti pamberi apa vaya vatinoti marecruiters vanotora vatambi vachivaendisa kumatimu mahombe kunana Europe nekumweko, tinoona sokuti vachatanga kutarira Africa kuti uku ndo kune vatambi. Saka zvinosimudza nhabvu chaizvo muAfrica.
Vanga vari muongorori wemutambo wenhabvu uye vari murayiridzi wenhabvu vaJona Masia vari parunhare muWest Virginia muno muAmerica neStudio 7.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven superfine.
Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Faster Man Crusader Marura anobva kuChipinge. Ngatinzwe nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Studios.com.
Tinoshandira vashamari vestudio 7 nekubata fasamini kubva kuchipinge. Fasamini zitare kugarwa naanotoitwa Crusader Marura. Ndakatanga nhau dzekuimba mugore ra2012 ndikazotanga kurekodha music mugore ra2013.
Semukomana wechidiki kudai vabereki vaitwo kudii pamakasvitanga?
Apa ndaingoimba vabereki vangu vasiri kuzvifarira vachiti mwanangu ita zvechikoro, music nechikoro hazvibatani. Pandainyora music mabook chacho amwe aitofisha amwe aibvarura, but ndairamba ndichiimba sezvo mafanzi anga agara achidaira ende zvichari kuti fasamini ranga rakabva kumafanzi vachingosimbisa kubva chikoro. Saka ndakaramba ndichishanda kusvika vabereki vakuzvifarira. Music yandakuimba, mavhidhiyo amwe andaibudisa, ndanga ndakutobudisa nevabereki vachitotsigira vachitosimbisa kuti mwanangu chitoramba uchitoimba uchitsigira kuenda mberi.
Matambudziko amunosangana nawo muindastri menyu umu ndeapi?
Saka machallenges amwe andosangana nawo, machallenges ekuti fasamini handisai ndaana sponsa, handisai ndakuwana mari yekuti kana ndichida kubudisa mavhidhiyo ndinge ndichibatsirikana kana kutipa mashows zveumwewo mari zvemashows ndodziwana kana itori show inonge yarongwa neumwe munhu obva andidaidzira. Handisai ndakukwanisa kuti ndipewo angu mashows nekuti maequipment emashows ndo handisati ndaanawo. Amwe machallenges nekuti madj anenge achida kufambisa music anonge achida kufambisa music anonge achida mari kuti vafambise music iyoyo. Kuti imwe machallenges tosangana nawo kana tichida kuisa masongs maredios vemaredios vacho vanenge vachida kubhadharwa mari kuti vatange kusambadza music yavo. Kudai ipapo paikwanisika kuti zvikadarike
hama dzangu dzakashaya. Ndiri kuchema semwana wenyu, handidi kubata nyoka menyu, dai mambotumira simba renyu ndigogara nemi mupenyu.
Vangade kukubatai vanokuwanai kupi?
Vanenge vachida kubata fasamini vanondibata panhamba dzoti 0776 47 674. Dzimwe nhamba dzavanokwanisa kundibata nadzo dzenet1 dzinoita 071 911 3709. Vanondibata payoutube channel, pafacebook, patwitter vanondibata vavangonyora kuti fasamini vanobva vandibata. Ndatenda vashamari vestudio 7 nekubata fasamini.
Kamunoti ndo kari kupisa kakamungade kubuda nako mudariro ndekapi? Timbokati chwa.
Kasungu kari kubuda muswa 19 apo kasungu kakaongorwa kane unyanzvi kakanzi kudhakwa nedoro kachafadza vanhu pachristmas ndiyo latest yafasamini. Songu ndo songu ichange ichinge ichijambiwa paxmas. Tinenge tiine show patanganda ndo patinenge paine show yedu musa 25 December ndo painonga iri ipapo. Tinenge takawanda maartist akati wandei.
Yekuzvisa iri tamba ndikatanga kujamba ndisati ndaimura andakazimura kozi kuyerera zvichiziro ndarobera kozi kuyerera zvichizina kuyerera kuzvisindisa wani pandani mokusiya zvichikusindisa wani jalani mokusiya
Manzwa kubva kuna Fasterman Crusader Marura pahurukuru yaita naivan zininga vestudio 7. Musakangana wachirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nhasi apo tiri kukurukura pamusoro pemusangano uchangopetwa muno muwashington dc weus africa summit. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende inoti inotambira nemufaro kurudziro yasachigaro yeafrican union uye vari mutungamiri vesenegal vamake sure yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa zimbabwe neamerica zvibviswe. Gurukotaro zvemari muzvinafundo mutwili ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubhajeti rehutano regore rinouya. Tava tashuka kumagume chirongwa chedu. Anokuoneka yane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC. Ndikusiemina Gifts Jube.